kana tichitaura nezvecrisis hatisi kutaura nezvinoonekwa navamunangagwa, tinotaura nezvinoonekwa nevanhu veruzhinji. Havana chikafu chakakwana, mari dzacho hadzikwane, kune urwere husingarapike kuzvitara, hakuna mishonga, hakuna madokta, vanhu vari kusungwa vachiratidzira kodzero dzavo. Saka kwatiri isusu tiri pasi tinoona iri crisis. Ivo kana vasingazvioni nokuti vanenge vakaputirwa neushe neutungamiri, zviri kwavo. Nyika yese iri kutaura kuti muZimbabwe mune crisis, South Africa iri kuti mune crisis, mabhishop emaRoma akataura kune crisis, Anglican akataura kune crisis. Ndo vanopinda nevanhu masangano, ndo vanoziva. Saka isusu tiri kuti kune crisis. Kana vasingaioni hatingachemi neurema hwavo.
Saka ivo kana vachitaura sehurumende kuti munyika hamuna dambudziko, zvinosiya papi urongwa hweANC hwekuda kuuya kuti inonzwa kuti nyaya dzedambudziko dzakamira sei?
Chokwadi ndechokuti ANC haisi kuvaa nokuti iri kudaidzwa navamunangagwa. ANC iri kuvaa nokuti iri kunzwa vanhu vachiti kuZimbabwe hakuna kumira mushi, nokuti ivo vane mamiriyonzi mamiriyonzi emaZimbabwe. Vamwe vana mai vakatakura vana vachigwada mapasi pewaya vachinotenga grocery. Saka ivo vari kutozviitira ivo senyika yavo kuti vasawanza marefugees emaZimbabwe. Saka handifunge kuti United Nations kana kuti SADC kana kuti Africa Unity vangateerera zvinotaurwa navamunangagwa kuti chiuyai kuno kwaane ngozi. Aiwa, vari kuita zvinofambirana nezvekutaurwa nenyika yese, ndokuti vana veZimbabwe vange vachigutsikana kuti nyaya ida kugadzirwa zvakanaka.
Tanzwawo vamunangagwa vachitaura pamusoro penyaya yekupiwa kweminda kuvatema, vachiti hapana chiri kuzoshandurwa. Zviri kuitwa izvi zvekubhadhara vachena kutevera bumbiro remutemo wenyika, munoti?
Kana tichiti isusu toda kuratidzira kana kuti hatifari nekuti sarudzo haisi kufamba zviri pamutemo, bumbiro remutemo, vanoti hazvina basa. Vanhu vachisungwa vana hupunanangarivhu vana chingono vachisungwa vasina kuenda kujeri vachigariswa kuchikurubhi, hazvisi pamutemo, hazvisi mubumbiro, havabvumi. Asi kana zvakunzi izvo varungu ngavabhadharwe zviri pamutemo, zvakanaka kuti ngavabhadharwe nokuti vakatorerwa ivo. Asi kana tichiteera zviri pamutemo, minda ichibhadharwa yakatorerwa varungu, mutemo ngaiteverewo nenyaya inofambirana nekotsi dzeZimbabwe.